Anratasa pampaka. Ukona pataka tamba pakwana ndikutadzira mukadzi wangu zvese nevana raive game but 90 minutes dzakwana ndakubvisa mashooters ndidzikamisa hana I'm sorry pataka tamba pakwana ndikutadzira mukadzi wangu zvese nevana raive game but 90 minutes dzakwana ndakubvisa mashooters ndidzikamisa hana
zvimire kandi dzokere kuvana vangu ndondire kandi gadzirise musha wangu
best I ever had panguva yo yo he was all I ever wanted wait let me put it this way who the soup ye dada but no